musangano wakakosha zvikuru nokuti president wedu vamunangagwa vari kunosangana nemukuru wechina. Vapedza kusangana nemukuru wechina vakasanganazve nemamwe mapurezidendi emuno muafrica vachitaura nezvekudyidzana kwenyika iyi. Uchiri kurangarira here kuti isu tine mamwe maprograms atakasainirana, maprojekti atakasainirana nechina ane mari inoita kumabhiriyoni? Saka maprojekti iwawo ndovavaendera futi kuti vachinonyatsomagadzisa zvakanaka kuitira kuti kana zvakutanga kufamba muno muzimbabwe zvinhu zvedu zvinyatsoita zvakanaka.
Tiri kuonawo vamunangagwa ndivo mumwe wevatungamiri vashoma shoma vari kukwanisa kunge vachitaura ivo nemutungamiri wenyika yechina. Izvi zvakakosha zvakadii tisarisa ukama hwezimbabwe nechina?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vamunangagwa vakaenda kunopenya wakakuma 1960 china. Saka vakaramba vakabatana nechina kusvikira nanhasi, ende pavakapindawo pachinzvimbo china yakabva yaona kuti aite uyu ndiye munhu watinokwanisa kushanda naye zvakanaka. Ende zimbabwe ndingangoti muchirungu iri strategic for china muno musouthern africa. Saka ine zvakawanda china, ine zvakawanda zvairi kuda muzimbabwe, ende isuwo kune zvakawandawo zvatiri kuda kuchina. Saka tiri kudyidzana zvakanakisisa zvekutoti uchaona iye zvino patanga temu yavamunangagwa yakaita izvi kuti zvinhu zvichachinja munyika munomu zvisingaiti.
Afrika vamwe vaparadza vari kuti zimbabwe hapana zvakanyanya zvairi kunyanyowana kubva kuchina, nekuti pane makore pachingonzi pari kusainwa anonzi mamega deals asi pasina zviri kunyatsobuda zvinobatika.
Pane vanhu vari kungotaura ka iye zvino uri kuziva here kuti vekuchina vakagadzira magetsi inonzi Gariba South, ende magetsi iye zvino zvatisina load shedding muzimbabwe. Vanhu vanenge vachitaura iye zvino izvi kuhwange zvatine machina vari kugadzira hwange iye zvino izvi kuti vatipe sikuva magetsi azare muno munyika. Vanhu vane rudengo vanenge vachida kungotaura, asi isu zvinhu zvichifamba handi wakanzwa vamunangagwa vachiti vanhu vanongovukura tichifamba tichienda ndowaimire.
Chiri kutaurwawo nevamwe vaparadza inyaya yekuti varingo vari kuti panenge paita huori wekuti dzimwe nguva mari dzacho dzikauya kubva kuchina hadzizonyatsoshandiswe zvakanaka, zvinozopa kuti zvinhu zvinetse.
Hakuna nyaya yehuroi nehuori. Ndakudza kare kuti pane vanhu vasingadi kuti zimbabwe ibudirire. Pane vanhu vano ruvengo rezanupiefu tiri kutonga. Pane vanhu vanoda kuti zimbabwe irambe ichitambura chete iri pamasanctions eamerica. Iye zvino handiri kuona tikaiwana zvatinowana kubva kuchina vapane vamwe vasingatofari kuti nyika iri kubudirira zvatiri kuita zvino. Ivo vanhu ivo vatiri navo isikatiri kuenderera mberi chete sezvatiriti.
Vachitaurawo kuchina vamunangagwa vakati aiwa zimbabwe haifaniri kuramba ichingochema nenyaya yezvirangwe, iri kuda kuramba ichifambira mberi. Munoti kudini mashoko awayo?
Ndirakutiona vaenda kuchina ndozvakanaka. Iye zvino izvi hatichada kuchema, takuti tida kuwana masolutions edu isusu muno munyika. Tine maminerals akawandisa. Iye zvino unonzwa tine madhiri nemarussians, tine madhiri nekucyprus nenyaya yeplatinum, tine gozi dzakawandisa muno. Saka zvino zvatira kuda kuti no ngatiisanisa zvinhu zviri zviri muno. Pe zvino izvi tiri kurima hatina kana nzara muno, takavhara chibage matiredesi akavhara chibage ezvino hatina kana nzara. Saka takuda kutoexpota chimwe chibage ezvino kuti tiende kune dzimwe nyika tichitengesera dzimwe nyika. Saka takuti aiwa masanctions angangovepo kana tida kuramba chita masanctions, ichakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti muchirungu toti basi masanctions iwayo.